Wango no pizza. Monumesa no pizza. Asha. Enjoyka. Komotono mboneta obakisa. Panoda huni parafini ne machisa. Ipapo pacho zvonzi ndakupisa. Kana wakupisa chero boots vanokisa. Kana mabridge akapisa, tawaza akapisa, newewo unopisa. Ndiri kuzviona neniwo nichapisa. Huni dzatovapo changu sarai machisa. Tese tokwanisa upisa. Kungoti hatisati tabhara machisa ende. Wakazoona takubara, ziva kuti pane watakuda kuwachisa. Kana newe unotopisa. Kungoti hatisati tabhara machisa ende. Makazoona takubara, ziva kuti pane watakuda kudzivisa.
Why muri wicked? Shiri weird. Why muchitama when the G is on a mission? Dakandari said, picture mu kitchen. Dangan chiva bika, sister ku villain. Ino pisa kumbilezi. Please boss, musa tenga tea, tenga ticket. Ii boss, apana kambo pisa ni maprize. Taka pega hati peri bad bahuda boots. Jeze toko anisa kupisa. Kungwati hati sati tapara machisa ene. Wakazo wona tapara. Siwa kutipane watakuda kuwachisa ene.
Kana newe unoto pisa. Kungwati hati sati tapara machisa ene. Makazo wona tapara. Siwa kutipane watakuda kutivisa ene. Majiza angu, ne girls racho. Masports haka tanga paku toda sasho. Tese tine game saka papi pacho. Anoti handi pise yendi anu wacho. Ende paku toda inzi kunzo shenzi ndiwe hot. Nekuti hot, haimiri refot. Hot ino tanga pano bari wa machisa. Shova shato vira wonzo voti paku pisa. Tese to kwanisa upisa. Kungoti hati sati tapara machisa ende. Wakazo wona takubara. Ziva kuti pane watakuda kuwachisa ee. Kana newe unotopisa. Kungoti hatisati tapara machisa ende. Makazoona takubara. Ziva kuti pane watakuda kudzivisa ee.
Taka pega hati peri bad pakuda buchi. Vana vakuti. Mberi ne faith unge vana vakuti. Muskana uwe saka mbosi ya juzi.
Wango no pisa. Monumesa no pisa. Asha. Enjoyka.